Mufananidzo 16. Davhidhi anoponesa upenyu hwaSauro. 1 Samueri 26 ndima 1 kusvika pa 25. Uye vaRoma 12 ndima 19. Sauro nehondo yake akaenda kuti andobata Davhidhi murenje. Humwe husiku, Sauro navanhu vake pavakanga vavete, Davhidhi neshamwari yake Abhishai vakapinda mumusasa waSauro. Abhishai akada kuuraya mambo paakanga avete, asi Davhidhi akamudzivisa. Akati, Mwari acharanga munhu upi zvake anokuvadza mambo waakasarudza. Davhidhi akatora pfumo nechirongo chemvura zvakanga zviri padivi pamusoro waSauro. Vakati vabuda mumusasa, Davhidhi akadanidzira kuti varwi vaSauro vamuke. Akati kuna Abhineri, murume aifanira kuchengeta mambo, hauna kurinda tenzi wako? Chitarira pauri, kopfumo ramambo nechirongo chavo zvakanga zviri pedyo nomusoro wavo zviripi? Mushure mokunge adaro, Davhidhi akati kuna Sauro, zviro kwazvo, sezvandakakoshesa upenyu hwenyu nhasi, saizvozvo Jehovha ngaakoshese upenyu hwangu agondiponesa pamatambudziko ose. Saka Davhidhi akaramba achienda kwaaienda, Sauro ndokudzokera kumusha.